Vachitaura nevatori venhau panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport mangwanani anhasi, vari kutungamira vaongorori veSADC vaNevus Sekwila Mumba vekuZambia vati vauya kuzobatsira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena.
So my team and I are dedicating ourselves to ensure.
Tavinga kuzongora sarudzo nechivimbo chekuti vana vemuZimbabwe vachasarudza mutungamiri wavo wavanoda. Chishuwo chedu ndechekuti sarudzo dziite murunyararo. Isu tauya kuzongora chete kwete kuzobatsiridza pakusarudza.
Vauya vachitungamira vaongorori veCommonwealth Muzvare Amina Mohamed vekuKenya vaudzawo vatori venhau kuti panguva ino havana zvizhinji zvavari kukwanisa kutaura. VaJoachim Chisano vaimbove mutungamiri weMozambique vapindawo munyika nhasi kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vanoti kuuya kweSADC neCommonwealth kuzoongorora sarudzo dzemuno kunopa nyika yeZimbabwe mukana wekuratidza pasi rese kuti inokwanisa kuita sarudzo dzisina chipomerwa.
Nyika ino haina chainovanza, ndosaka iri kudedza vanoongorora nezvemaelections kuti anoitwa sei, anonzi maobserver. Maobserver chaakanakira anotarisa zvinhu zvakati wandei mukuitwa kwesarudzo.
Asi kune vamwe vari munyika vakafanana nemuongorori wezvematongerwo enyika vaLuke Chitsike vanoti masangano emibatanidzwa enyika dzemuAfrica akaita seSADC neAfrican Union akafanana nembwa inohukura zvikuru asi isina mazino ekuruma kana vachiongorora nyaya dzesarudzo dzemuno.
Hachisi chinhu chitsva munyaya dzekuongororwa kwesarudzo dzemuZimbabwe nenyaya yekuti aya mapoka agara achiuya, uye mukuya kwawo sarudzo dzemuZimbabwe dzagara dziine mheremhere nemvuka mupopoto, iyo vanaSADC naAU vachingotora chete zvinenge zvataurwa neZeki.
Asi Muzvare Linda Masarira, mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats, havawirirani nemuono uyu.
Tine dambudziko hombe mukati menyika yedu yekufunga kuti isu kana tiri vebato rakati, maobserver vanofanira kunyora zvatinenge tichitaura isu nezvatinenge tichishuvira sebato rakati. Maobserver vanonyora maripoti avo maringe nezvavanenge vachinge vasangana nazvo panguva dzesarudzo.
Imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti vaongorori veSADC neCommonwealth ava vatodya manonoko.
Aifanwa kukurumidza kupinda munyika yeZimbabwe kuti vaongorori misangano yezvematongerwo enyika. Vaifanwa kukurumidza kupindira zvekare kuti vaone uye vange vapewe ruzhinji gutsikano yekuti mapato ese ezvematongerwo enyika ari kupiwa mikana yakaenzana.
Asi mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson Nyika Dzino vati Zimbabwe yagona chose kukoka wose anoda kuongorora sarudzo.
Zvinotaridzawo kuti Zimbabwe iri kukuro pakuvandudza sarudzo dzejekerere nekuuya kwevanhu ivava, nekuti mukaona kuti imamwe mapato akaita seEuropean Union somuenzaniso akanga asingambouyi, asi maelections a2018 vakauya, a2023 varipo.
Pari zvino sangano reEuropean Union ndiro rega remamwe masangano makuru rakatotanga basa rekuongorora sarudzo dzemuno sezvo rakatanga mwedzi wadarika. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.